zvacho zvakaitika so fast kuti ndinenge ndichinyepa kuti chii chakaitika. Takati gere so mudzimai wangu ari next vauya General Chiwetha achida kukwazisa mudzimai wangu. Just that time baba akatanga kudhuvuka so ndatora kavha ndarara pasi but mudzimai wangu akaita mai akaihenga mafurus abva atona pamusoro kwadiviri zvino zvacho zvakaitika too fast.
Pavhidhiyo dzatiri kuona munoonekwa muchitaura navachiwenga pasati padhuka. Vanhu vanototi ndimi makatovabatsira apa. Munoti chinazvo vadhuve?
No, mudzimai wangu General Chiwetha akapfuura kwandiri akaona mudzimai wangu abva aita U-turn kuti amukwazise. Akamukwazisa ikoko achimukwazisa yatanga wasengurira gomunasemi yacho mobi yacho. So what happened thereafter I would not can tell. Hatichazivi kuti chii chakaitika.
Mapurisa pane zvaamboti ataura here maererano nokuferefeta kwavari kuita panyaya iyi?
Ee, havasati vaipa statement asi vari bhizi chaiyo ikoko first kuti vazive kuti ibhomu yakaita sei. Tamirira izvozvo kuti tizwe zvacho kuti zvinoita sei, zvinofamba sei.
Asi imimi nomudzimai wenyu hamuna kukuvara henyu?
Iye akaihenda mafumes abva aita faint condition for a short time akatonera kwandiri akahata akamuka but she was okay hazvina kunetsa and then ndakakora a bit of was in my knee but ndikurovera pasi ndichitora kav.